Varimi wakawanda varikuchema chema nere kuti kunyangwe hazvo RBZ yakavavimbisa madhora mazana matatu pavanenge vatengesa fodya. Mari iyi haisi kuwanikwa mabhanga ari pamisika yefodya. Misika iyi inosanganisira Boka, TSF, Premier neMashonaland Tobacco Company. Varimi vefodya vanoti mabhanga dzimwe nguva kana achivapa mari anovapa ari mabond notes uye ari macoins chete. Asi vachitaura nebepanhaure Herald vamangudya vanoti mari yavari kuendesa kumabhanga ari kumisika yefodya inokwana kupa varimi churu chimwe chete nemazana mashanu, mari inoita madhora mazana matatu pazuva. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaProsper Chitambara vanoti zviri kuitika kumusika uyu munongedzo wekuti dambudziko rekushomeka kwemari richiri rakakomba munyika.
Atingi zvirungotiratidza kuudza muhwe dambudziko ratiinaro terms of availability yemari muekonomi, kuti mafarmers etobacco aya haasi kukwanisa kunge achipiwa cash nemabhanga. Saka atingi zvirungo tiratidza kuti dambudziko remari munyika rongoramba richienderera pasina solution in sight.
Fodya ndiyo inounza mari yekunze yakawandisa munyika zvekuti kukanganisa varimi ava kuzvisikira moto muziso.
Tobacco ndiwo watingati musimboti uye one of the mainstays in terms of nyaya yeforex generation. Vanofanira kunge vachiprioritizwa in terms of availability yecash. Saka zvinogona kureva kuti forex management panonga kunge parikuita machallenge in terms of forex management.
Vativo varimi vakaramba vachibatwa neseri kweruoko vanogona kuguma voenda kunorima zvimwe zvirimwa uye kuremerwa nekutenga zvikwanisiro zvekurimisa mwaka unotevera.
Tinokanganisa especially mapreparations mwaka unenge uchiuya uyu, nekuti munoziva vazhinji varima ava vari kumaruva, hakwanisi kunge vachishandisa zvinhu zvakaita sana plastic cash probably apart from nyaya dzemobile money. Saka vanenge vachida cash nekuti kumwe kwavanenge vachiwana zvavanoshandisa mukurima vanenge vachidimanda cash mainputs.
Mutauriri weTobacco Industry and Marketing Board vaishe Unesu Moyo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vasine nechekuita nekubhadharwa kwevarimi kana vatengesa fodya, vari kuvakurudzira kuti vavhure mabhuku kana kuti maaccounts kumabhanga kuitira kuti zvive nyore kuti vawane mari.
Isusu patinotanga nokugumira ndepanoya murimi nefodya vanotanga kupatwa maestimate kubhuka kurejesta, then tinenge tiakungovakurudzira kuti ngavange vaina mabhank accounts kuitira kuti vasazononokerwa nemaprocesses okuti vange vachiwana mari yavo. But once mari yabva kuflow yava kubhank, izvi zvinenge zvava basa reRBZ kuona kuti varimi vawana mari dzavo.
Vamoyo vativo mari iri kutengeswa fodya mwaka uno yakati kwirirei kudarika gore rapera.
Chitarisa fodya yaitengeswa mwaka uno uyu panguva imwe chete yakawanda kupinda yakanga yatengeswa last season. Uyewo ndichitarisa maaverage prices, average price yedu yezvino iri pa2.86 per kg inova yakawanda kupinda yange iripo mwaka wakapera ya2.72 per kg. Saa zvinotaridza kuti mwaka uno unenge uri nane in as far as kuvarimi vachinge vachiwana mari yakasipfumukei.
Tavabvunza kuti fodya iyi iri kutengeserwa kunyika dzipi?
Fodya yedu iri kunyanya kuenda kuchina, mwoyo iri kuenda kunana South Africa nedzimwe nyika, but China ndo iri pamberi kunyaya dzekutenga fodya iri kurimwa muZimbabwe.
Nyanzvi nyaya dzezveupfumi dzinoti nyaya yekutadza kugadzirisa zvinhu kumaindustries uye kugadzirisawo nyaya dzekurima ndiyo iri kupa kuti Zimbabwe itadze kuwana mari yekunze inodiwa kuti inge ichiita mabasa ebudiriro. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulum.